Nyaya dzekugaza neIsrael inyaya dzinosuwisa zvikuru asi zvinopa hopes patinoona ruyamuro rwava kupinda kuvanhuwo zvavo kuti vaone zvekudya, vaone mishonga uyezve vabatsirwe nepekugara panenge pari nani. Ichokwadi, food aid is needed and vanhu vanenge vachiita zvehondo vanofanira kunge vakadzidziswa izvozvo kuti hamufaniri kurambidza rubatsiro kuenda kuvanhuwo zvavo.
Tiri kunzwa kuti panenge patangwa zvakare nhaurirano dzerunyararo. Munoti nedanho iri?
Tiri kufara zvekare kuti manegotiations ari kuita sekunge avapo anobatsira kuti hondo imiswe pakati penyika mbiri idzi. Asi sezvatakambotaura pakutanga paya, isu tinofungidzira kuti pangadai pari kuiswa a lot of pressure kuHamas kuti iite release unconditionally vanhu vayakapamba, nekuti vanhuwo zvavo vanhu ivavo, ende vanhu ava havana kupambwa in a situation of war, pakanga pasina kurwisana. Saka terrorism inoda kuti iitwe condemn zvakasimba, kunyanya-nyanya nenyika dziri muArab world. Ndiri kudaira kuti ndo chekutanga chandingade kuti ndisimudze.
Pane vamwe vari kuti kana hondo iyi yakasapera ichakanganisa dunhu reMiddle East rose. Munoonawo sei panyaya iyi?
Panoda nhaurirano dzakasimba dzekuti hatifaniri kusenzesa vanhu sehuman shield, but at the same time hatifaniri kudena hondo isu tichiziva kuti tiri a weaker nation as well. Zvinotivhiringidza. Taifanira kuti tisenzese magwaro emanegotiations. Mazuva anaya manegotiations nemasanctions nedzimwe nzira dzisiri dzinouraya vanhu ndo dzinoda kutanga dzasenzeswa other than kusenzesa hondo. Saka tiri kufungidza kuti pari zvino ndo zvimwe zvatingafunge kuti zvingaita, asi rubatsiro chokwadi runofanira kuenda. Ende mota dzeUnited Nations dzakamakwa, dzinozikamwa kuti dzakamakwa kuti idzi motikari dzeruyamuro.
Ko vanhuwo zvavo mufundisi Matonga vangachengetedzwa sei muhondo iyi?
Dai zvaibvira vanhuwo zvavo vabviswa munzvimbo idzi vaendeswa imomo mumacamps ari maholding camps ekuitira kuti vange vari panzvimbo inooneka. Muchaziva kuti kwedu situation yedu kunoku ndeyekuti vanhu vakazopedzisira vaiswa munenge mumakipi.